Wongu wawande tanga taona vanozviti Church and Civic Society Joint Forum vanga vabudisa gwaro rinotaura pamusoro penyaya yekuratidzira kwamutare vachizviti ivo vanoshanda pamwe chete neZimbabwe Council of Churches. Saka gwaro ratanyora nderokuramba kuti chekutanga hativazivi vanyora gwaro iroro uyezve chechipiri position yeZimbabwe Council of Churches as far as my demonstration kana kuti kuratidzira are concerned. Zimbabwe Council of Churches pamwe chete neZimbabwe Heads of Christian Denominations dzakatora position musi wa 8 inotaura maonero emakereke nhau yekuratidzira. Pakupedzisira penyaya iyoyo makereke akabudisazve zvekare kuti kana akatarisa kumberi haoni chimwe chinhu chichabatsira kuti nyika iende mberi kunze kwokuti vana veZimbabwe pamwe chete vagare pasi zvine tsarukano zvine chimiro kuti vaite nhaurirano ine mutsindo wekugadzirisa zvinhu zvose zvinotinetsa senyika. Iyoyo position haisati yachinja, ndiyo position inoramba yakamira makereke. Saka zvimwe zvese zviri kunyogwa zvichinzi zvabva kuZimbabwe Council of Churches kana kuti kumakereke ndezvenhando zvevanhu vari kutsvagawo rutsigiro kumakereke, rutsigiro rwatisingagoni kuvapa vawande.